Mr. Brown. You wanna make something sick.
Muzindizi ende gamu sango mune shumba zinoruma. Ndoita murara miro wekutera vamwe. Rwendo rwacho kunorwadza kurarama mambo. Eka mani rangariravo pamunoro pavadza vamwe.
I'm with.